Izvi zvabuda pamusangano waitwa paMpilo Central Hospital nhasi nekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai pamwe nevechidiki wekunzwa kubva kune veruzhinji pamusoro penyaya yekuti vanhukadzi vane nhumbu vanobhadhariswa mari here kana kuti kwete muzvipatara pakusununguka, uyewo kuti vanhukadzi vanokwanisa kuwana nzira dzekudzivirira nadzo pamuviri zviri nyore here. Mumwe wemadzimai ange aripo pamusangano uyu, Muzvare Tembeli Leswanda, vati vanhukadzi vakawanda kunyanya vanoshaya vanotadza kubhadhara mari kana vasununguka, uye vanoramba vakachengetedzwa muzvipatara kusvikira vawana mari yavanenge vachinzi vanofanirwa kubhadhara. Vati vamwe vanopedzisira vaendeswa kumagweta nekuda kwezvikwereti zvavanenge vachinzi vaita pakusununguka.
Isusu tinongonzwa kuti hanzi hurumende iri kuti vanhu vasabhadhare muchipatara. But inini I gave birth on Caesar, ndaka badara and ina nasi andisati ndapuwa birth record yemwana wangu because ndaka unzwa kuti ndotanga nda clear chikwereti. Saka zvekuti vanhu vabhadhare hazvisi chokwadi nhema.
Kanzura weWard 8 muBulawayo amai Sheila Msonda vatsinhirawo nyaya yekushungurudzwa kwemadzimai anenge akazvitakura vakatiwo nguva zhinji vanhukadzi vanenge vasina mari yavanonzi vanofanirwa kubhadhara iyi vanobatwa neseri kweruoko nana mukoti.
Muno muchipatara kunobhadharwa kumatenete uku. You pay. Kana usina kubhadhara mari yekuti ukabatsirwa, haubudiswi pachipatara.
Panyaya yekuti vanhukadzi vanokwanisa kuwana zviri nyore here, nzira dzekudzivirira nadzo kuita pamuviri muzvipatara zvehurumende kana mumakirinika, vamwe vati vanhukadzi vakawanda vanoisa upenyu hwavo munjodzi nekutsvaga zvekudzivirira pamikoto kana kuti black market, sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekubhadhara pakudhinda makadhi inodiwa kuzvipatara zvehurumende pamwe nemakiriniki. Izvi zvatsimirwa naamai Ngoni Budhi.
Chokwadi kuti mapiritsi anotengesewa zvinhu zvefamily planning zvinotengesewa kuti unoenda kukliniki wobhadhara $5 pawindo, wapinda kuno sister unobhadhara futi imwe mari. Saka vanhutenga takutoona kuti zviri nani kuti bheta tizviendere zvedu kutotenga kunze kuti is too expensive mari yacho tinenge tisina.
Sachigaro wekomiti yezvemadzimai nevechidiki amai Priscilla Misairabwe Mushonga vaudza vakuru vakuru vechipatara ava kuti havafanirwe kutaura zvemanatsa mukanwa, asi kuti vataure chokwadi kuti vadare veparamende vagokwanisa kubatsira kugadzirisa matambudziko ari muzvipatara.
Tiri kutaurirwa kuti hazvina kumirira zvakanaka. Vakadzi vari kubhadhariswa mari vari kuno kumpilo vanenge vakachinja muna January, asi vazhinji havasi kuziva kuti zvakachinjwa. Vachinja kudaro kumakliniki uri kubhadhariswa kuno hakusi kubhadhariswa. Saka kuno vanga vachiti vane waiting list inosvika kuma 700. Saka mutemo uyu hausi kunatsoshanda zvakanaka.
Pave nenguva zvipatara munyika zvakatarisana nematambudziko akasiyana-siyana, kusanganisira kusakwanisa kuita nemazvo mabasa azvinotarisirwa kuita nekuda kwekushaya vashandi vakakwana pamwe nemishonga. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.